By election in Zimbabwe, Vamla 2000, 2002, 2008, May 2018, Mawuto, Anga Chipome, Moshe, Mawuto, Asa Wone Kwachita Basari, Wakano Tora Inozi, Forever Associate of Zimbabwe, Kutite Basariro, Asi Forever Associate of Zimbabwe, Ine Mawuto, Akarichaya, Ine Mawuto, Mamua, Nenga Chifama Basu, Ine Wasori, Akarichaya, Ine Wasori, Nenga Chifama Basu, Asi Chifama Basu, Wasori. Rotika na Mkatari wa Machandra Aita, Hakuna Civilian Organization, Munika Muno Inokwaza Kutiplea, Vanuwayo, Nika yese zinatakwa nefazi. Izezo, chino kwanza kituwa nevami, wanewane rukutugiru, mauto, nevasori.
Asi, zino siya papi, chimiro che Central Intelligence Organization, chimiro che ZANU PF, pamwene chimiro che nyika.
Chimiro che nyika, ndo jingango, kanganitwa. Vati kutupanzi, ZANU PF chimiro, ZANU PF zine chimiro chipi. Vamweleza, wamachaura, wawana chimiro, no kutindo unu, wawo. Chimiro che kio tira, chimiro che nyika. Nekuti nyika haizi basa nematendero enyika.
Pane chingaitwa here nevanopikisa nemashandiro efazi?
Aiwa, tinokwanisa kuti vane vanopikisa kubudisa vanhu ava vanoita zvinhu zvipatiri. Kuti anoita zvinhu zvingi nyika anoita zvinhu zvidiki. Not only that, kuindawo kumapato akafanana nasadhati vachitaura vachipa uchapupu uri pachokwadi unaumbowo ndio zvinoita kuti vanhu ava varege kuita kwavo nokupublicisa mumanewspaper. Kuti vanhu havanodai vanodai vanodai nokutaurira pasi rose nokuti opposition haikwanisi kusunga munhu opposition haikwanisi kuzvisopa zvinoita asinokwanisa kupembedza nokuisa pajekerere kuti vanhu havazikani kuti zvinhu zvavanoita hazvisi pamutemo wemaelection hazvisi pamutemo wenyika zvino zvavanokwanisa kuita izvozvo.
Pane zvingaitwa here kuti boka rinotungamira sarudzo ringe rakazvimirira?
Pane zvinofanira kuitwa. Tarirai sarudzo dzinoitwa musouth africa. Mamboudzwa kuti ani yesouth africa iri kitei. Mamboudzwa kuti south african policy kana vasori vayo vanopindira vachitapita anc. Saka zvichiitwa musouth africa ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti zvisikewo muno. Zvinoitwa nemapato emuri kutaura hazvisi pamutemo. Kana mukatarira muzambia vakaita sarudzo dzavasati namboudzwa kuti ani yanga achitapita chilema. Saka kuti sarudzo dzemuno dzikwanise kuitwa pajekerere. Kuti muZimbabwe mukwanise kuti yatinoti pachirungu democratic breakthrough inotoitika kana vanhu vechiuto kana vanhu vechisori vasori mapurisa kana tingati the secular class kana kuti representative apparatus inofanira kunge ichioperata zviri pamutemo sezvinotaurwa neconstitution yenyika sezvinotaurwa neZimbabwe defence act sezvinotaurwa nethe police act kuti vasapindira mumapartisan izvezvo ndozvinokwanisa kuti nyika ite sarudzo zvakanaka.